Aiwa ka chineta hapa ndicho kuti semutungamiriri webato guru muZimbabwe ndinofanira kuenda ndichinoona vanhu. Ndinofanira kuona kuti vanhu vakagara sei, vanhu maproblems avainawo ndeapi. Tingaita sei kuti tibatsire vanhu pari zvino kana kuti tisaa sehurumende. Tinofanira kuudza vanhu kuti chinangwa chedu kana tazopinda muhurumende maererano nekugara kwakaita vanhu ndechipi, maererano nokutambura kwavari kuita and all that. So izvi hazvisi zvitsva izvi, ndichagara ndichiita izvozvo because ndiri munhu wevanhu.
Ko urongwa hwenyu uyu ndehwemuHarare chete here?
Handisi president wemuHarare chete kaini, ini ndiri president weMDCT nyika yese jekelele. Saka tichasvika kwese.
Tichitarisa izvo zviri kuitika muMDC, pane vamwe vari kuti kunetsana kuya kunenge kwatanga zvakare. Zviri kufamba sei?
Kunetsa kunongova mumaziso eZANU PF neCIO. Tinoziva kuti zvimwe zvinonyorwa zviine chinangwa chokukonzera kuti vanhu vagoita sezvonzi ndivanatinaidzirwe ka.
Tochitarisa zviri kunetsa vatsvangirai munyika umu, pangagadziriswe sei matambudziko atarisana nenyika?
Ndakataura muna January 2014 redway kutambura kuri kuita vanhu kutapedza election ya 2013 kuchatowedzera, ndo zvatiri kuona manje. Zano riri papa nderokuti tikaita mukomberanwa tinogona kuwana solution kunyaya yedambudziko yavanhu. Ini ndakanga ndakatarisa ndichitaura nyaya yekuti munhu wese, mapolitical parties, machurch, matrade unions, mabusiness, ngatimbowanai nguva yekuti timbogara pasi timboona kuti nyika yedu iri kuenda kupi, uye kutambura kwaita vanhu kutokugadzirisa sei. Ndosaka tichisapota zvinhu zvaitaurwa navabakare zvokuti vari kuenderera mberi nokuorganiza nyaya yeconvergence conference. Isusu takataura mucongress medu kuti ndogwara chaa rinofanira kuti riteerwe.
Asi mubato renyu rinenge ranga rataura sekuti rinenge rida kuita musangano waro, kwete uri kukokerwa navabakara ava, mungajekese ripa?
Aiwa, kukanganisa. Unofunga kuti zvandinoendi ndikadaidzira ndiri, unofunga kuti ZANU PF ingabvumirana izvozvo? Inobva yati akunopromota tsvangirai. Saka hazvisi zvokuti political party itungamirire zvinhu zvakadaro, zvoda vanhu vari independent.